Nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Office vanoti mauto asati atora mapazi ehurumende nokudaro hazvinganzi apidugura hurumende.
Mauto ataura akati iwo haasiri kutora utongi. Hatisi kuona mapazi enyika akafanana nematare, akafanana neparamende, akafanana nepresidendi avari kuti ivo ndivo vachange vachitonga. Saka izvozvo zvinoratidza kuti hatingati isusu pane chinhu chia chinonzi kuu kana kuti kumukira hurumende, because chinonzi kumukira hurumende ndechekuti tiri kuona bandiko rimwe chete rehurumende richinotsiva rimwe bandikozve rehurumende.
VaHofisi vati nekuda kwokuti mauto achiri kuremekedza mutungamiriri wenyika pamwe nekutaura kuti vachiri mukuru wemauto, zvinoratidza kuti vamugaba vasati vabviswa zvechisimba.
Pabumbiro remutemo mukurukuru wemauto uyu tiri kumuona ari ezvemutungamiriri westate, ari zvemutungamiriri wehurumende. Saka ndimutungamiriri wenyika yeZimbabwe, ari mutungamiriri wehurumende, ari mukuru wemauto. Saka kana vachiri kumubvumira sekutaura kwavo kuti iye arambe ari mukuru wavo, nenzvenzvero yebumbiro remutemo hapana chinovatadzisa kuti kana vakange vataurirana vakanzwisisa zvavari kuti ivo ndo zvine chokuita nekushayikwa kwekuchengetedzwa kwevanhu, kana zvange zvagadziriswa izvozvo, handioni pane chinotadzisa kuti vawirirane, nokuti chavari kuda ivo inyaya yokuti havasiri kuti mutungamiriri akaipa, vari kuti aiye akachena asi anogona kunge akatenderedzwa nevanhu vanogona kunge vasina kuchena.
VaHofisi vatiwo section 212 inopa mauto simba rekuchengetedza nyika, vanhu pamwe nezvido zvegudza ruzhinji, vakati zvindo zviri kuitwa nemauto. Imwe gweta vaEmmanuel Nyambuya varambawo kuti zvaitwa nemauto izvi kubvisa hurumende nechisimba, vakati kana mauto atora utungamiriri nechisimba vangadai vatobvisa mutungamiriri wenyika.
Ndambonzwa kutaura kwamboita vaZuma masikati vachitiwo vambotaura na vamugabe pa phone asanga chitaura chitayo safe, kana vachinzi ivo havana problem yavainawo vari safe, zvinoreva izvo kuti havana kubviswa pachigaro nechisimba sekuona kwangu. Saka pamutemo kuti zvinyatsonzi paitwa kuu, ari kutonga anofanira kubviswa nechisimba. Ari kutonga anenge asisiri president panguva iyoyo. Tinenge tatova nemutungamiri maybe from a military rule or maybe waimposa mumwe munhu kuti ange achitora masimba iwayo, ndokuti mutanzi aiwa paitwa military coup.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu raramba kudomwa nezita rati zvaitwa nemauto kutyora bumbiro remutemo yenyika, sezvo ari kuratidza kuti anotsigira bato reZANU-PF nekuda kwokuti vapindira munyaya dzine chekuita nebato iri. Mauto ari kuramba panepfenyuro kuti vabvisa hurumende nechisimba, vachiti vangoripo kugadzirisa zvinhu zvanga zvaita manyama amire nerongo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.